manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 10/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka. Mumiriri weZengeza West mudare reParamende nemiriri weChitungwiza North vaGodfrey Stole navaJob Scala vanyora tsamba vari kuChikurubhi vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya pamhosva yavari kupomerwa. Muimbi weBlacks Unlimited Lancelot Mapfumo aradzikwa muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vatori venhau vanofanira kusiyiwa vachiita basa ravo vakasununguka uye vakachengetedzeka. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa mutori wenhau weStudio 7 Godwin Mangudya nevanhu vaive pamusangano webato reZANU-PF nemusi wemugovera. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwamashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 vari kukadoma kuti havasi kufara nekurohwa kwakaitwa Mangunjika paaita basa rake nemugovera. Mangunjika akarohwa nevarume vaive pamusangano weZANU-PF mumusha wokuwadzana muHarare uko kwaitwa sarudzo dzenhengo dzekomiti yepamusorosoro muZANU-PF yeCentral Committee. Amai Mutsvangwa vati hurumende haifare kana vatori venhau vachishungurudzwa sezvakaitwa Mangunjika. Vanhu vakarwisa Mangunjika vakadzimawo zvose zvavo mufoni dzake mbiri.
Ini ndinobatikana zvikuru nekuchengetedza vatapiwe nhau vedu seMinistry of Information, Publicity and Broadcasting Services. Munoona zuva nenguva tichisangana nevatinoti mastakeholders edu vari mumedia kuti titaure nyaya dzekuchengetedza pamajournalist edu pavanenge vachibata basa ravo. Naizvozvo apa panyaya yamuri kundibvunza inyaya yandinofunga kuti ichiri kumapurisa. Iniwo ndakamirirawo kuti ndipiwewo nyaya yacho kana yobva ikoko ndigonzwisisa kuti chii chakaitika.
Mangunjika anoti vanhu vakamurwisa vaiti havadi kuona Studio 7 nekuti haifariri ZANU-PF. Asati arwiswa, Mangunjika akanga aita hurukuro nenhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti pamusangano uyu. Kurohwa kwaMangunjika kwashorwawo nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Zvichakadai, sangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau munyika reMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, riri kushorawo zvakaitika kuna Mangunjika. Mukuru wesangano iri, vatavani moyo, vati kurohwa kwakaitwa Mangunjika kunoratidza kuti vatori venhau vanogona kunge vari parumananzombe pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Nguva dzatiri kupinda inguva dzinoda kuti vanhu vose vanoita nezvekutapwa kwenhau vabatirane pamwe chete kubva kumapurisa, bazi rekupepetwa kwemashoko, Zimbabwe Media Commission, vatibetsere kuchengetedza runyararo nekuitira kuti vatape nhau vaite basa ravo zvisina kumbunyikidzwa mukati.
Vamwe vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika, mapurisa pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu kuti vaite chirwirangwe kuona kuti vatori venhau vaita basa ravo vakasununguka zvikuru sei pamberi pesarudzo. Vamwe vati basa revatori venhau rinoita kuti veruzhinji vapinde musarudzo vaine ruzivo rwezvinenge zvichiitika munyika, nokudaro vanofanira kunge vakachengetedzeka panguva yavanenge vari pabasa.
Semisa Zimbabwe toromba chikomekedzera vose zvavo zvikurusa mapato ematongerwo enyika kuti kana pakashayikwa vanotapa nhau dzavo vanhu veZimbabwe havagoni kuita sarudzo dzekuti vatore kuti achavamirira ndiani zvichibva pazviga zvakasimba zvatinoti iyo informed decision making pachirumbi. Saka tokurudzira zvikurusa kuti vatapi venhau vapiwe mukana wekuferefeta nekupepeta nhau dzinoitika mapato ezvematongerwo enyika kusimbisa donzvo rekuti vanhu veZimbabwe vaite sarudzo dzakapajekerere.
Mangunjwana akwanisa kuita basa rake nhasi sezvo aenda kunoongororwa nanachiremba, asi Mangunjwana anoti acharamba achiita basa rake.
Aka akasike kutanga ndichirohwa kana kuvhiringidzwa ndiri pabasa. Munorangarira gore ratakamborohwa tripa press conference tikatorerwa marekodha vamwe vakaputsirwa makamera, asi izvi handizvo zvingaita kuti ndinge ndichirega kuita basa rangu. Ndicharamba ndichiita basa rangu, asi shure yangu iri yekuti vatori venhau ini nevamwe vanoshandawo kumama organization akasiyana siyana vanofanira kunge vachibvumidzwa vachiita basa ravo, zvikuru sei kana vachinge vaine mvumo iyoyo yokuita basa iroro vaine makadhi avo kubva kuZimbabwe Media Commission. So tingangoti hazard of the profession, but ndicharamba ndichiendera mberi nebasa rangu.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kuti tinzwe kuti mapurisa asvika papi nekuferefeta kurohwa kwamangunjwa, asi mumwe mupurisa wepakamba yekuwadzana asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwa kutaura nevatori venhau. Atenda kuti nyaya iyi yakamhangarwa pakamba yavo pasi peRRB namba inoti 530-3763. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mumiriri we ndinodzokora, hurumende inoti zvakakosha kuti vanhu vave neutano hwepfungwa, uyezve kana vachinge vabatwa nechirwere ichi vakwanise kuwana mishonga nechimbi-chimbi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva rechirwere chepfungwa kana kuti World Mental Health Day nhasi muHarare, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunorwa Mangwiro vati hurumende yakazvipira kubatsira vane chirwere ichi, asiwo vachichema-chema nekushandiswa kwezvinodhaka munyika, izvo zvinonzi zvinowedzerawo dambudziko rechirwere chepfungwa.
Tinozvitsigira kuti tibetsere avo vanenge vawirwa nedambudziko rakadaro, nekuti chinhu chekuti kana munhu akabatsirwa anogona kurarama upenyu hwake hwakanaka husina zvinonyaya kumunetsa. Nekuti chaipawo mazuva ano senyika tiri kuona kuti vechidiki vapera netunodhaka uto, handiti ke? Saka chinhu chekuti tinoda kuti vadi vechidiki vanzwisise nevakuru vanzwisise kuti senyika tinokwanisa kuita zvinhu zvokuti tibatsire hama dzedu dzine dzawirwa nedambudziko iroro sekutsigira kwatinoita zvimwe zvirwere.
Mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Obsessive Compulsive Disorder Trust amai Angelica Mukorongo, avo vane dambudziko rechirwere ichi vakurudzira veruzhinji kuti vasadzikisira pasi vane zvirwere zvefungwa vachiti zvakangofanana nawo nezvimwe zvirwere. Amai Mukorongo achema-chemawo vachiti vazhinji vane zvirwere zvefungwa havasi kuwana mishonga muzvipatara zvehurumende, vakati dai hurumende yawanisa mishonga yezvirwere zvepfungwa pachena.
Tavaone kuti mishonga yemental health iwanike for free, nekuti ikatengeswa vanhu vazhinji zvakaoma mazuva ano, ende vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuitenga. Wangu inini chaiwo ndinotenga $18 every month. Kuma hospitals hakuna, ndotoenda kuma pharmacies. Saka hapa idambudziko guru ratinaro.
Asi vamangwiro vati hurumende ine urongwa hwekuona kuti mishonga yezvirwere zvepfungwa yawanikwa zviri nyore munyika.
Nhaye mapiritsi nemishonga sehurumende takabvumirana kuti makare kare mishonga yaiuya maybe newewo uchingotengesa paunodira, ende yaizoguma yodhurira vanhu. Saka sehurumende zvino takaisa chisungo chekuti isu sehurumende taakutenga tega mishonga kubva mhiri kwemakungwa akachero kwairi iuye muno yakawanda. Sehurumende tinotori mugwara rekutozvironga izvozvo. And zvakare chimwe chikuru chatirikukurudzira ndechekuti mishonga inogona kugadzirwa muno munyika igadzirwe kuitira kuti vanhu vaiwane yakachipa yechingori iripo.
Amai Deborah Machando vanoshanda nesangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization vati dambudziko reCOVID-19 rakawedzerawo kuwanda kwezvirwere zvepfungwa, vachiti zvakakosha kuti vanhu ava vawane rubatsiro.
SWHO tinokoshesa kuti munhu awane access panzvimbo padhuze paari kana paine chanetsa kuti munhu at least akwanise kuwana rubatsiro rwemental health. Tirikushanda pamwe chete neMinistry of Health kuti tione kuti masystems ehealth emuZimbabwe kubva munharaunda munogara vanhu mumacommunities kubva pamaclinics pavari zvichikwira kusvika mahospital pamusorosoro zvii zvatinogona kuita tisimbise kukwanisa kurapwa kwevanhu vanenge vanetseka neurwere hwepfungwa.
Mozvare batsirai chiedza muchochomi vanoshandawo nesangano rinobatsira vane zvirwere zvepfungwa rinonzi Insight Wellbeing vati dambudziko rechirwere chepfungwa rinobata munhu chero upi zvake, vachitiwo zvakakosha kuti vanhu vazive kuti zvirwere izvi zvinorapika.
Hazvisarudze kuti mupfumi murombo zvikungoitika munharaunda dzedu, saka tiri kubatsira vanhu vanenge vari munharaunda kuti tivabatsire tivadzidzise tivainforme kuti izvi zviri normal ende zvinorapika, chirwere chinorapika.
Zuva reWorld Mental Health Day rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru pasi rose. Mhemberero dzanhasi dzaitwa paine kurudziro yekuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 miliyoni vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mumiriri weZengeza West mudare paramende vaJob Scala nemumiriri weChitungwiza North vaGodfrey Stole vanyora tsamba vari kuchikurubhi vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya pamhosva yavari kupomerwa yekupesvedzera mhirizhonga kuunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali nhengo yebato ravo reCitizens Coalition for Change. Muzvare Ali vakapondwa kunyatsime uye vaScala ndivo gweta remhuri yavo. VaScala navaStole vakasungwa nevamwe vatsigiri vebato iri gumi nevana. Mutsamba yavo VaScala nevamwe vavo vatenda mhuri yeZimbabwe nekuvatsigira vari muusungwa. Mukuzeya nezvekusungwa kwavo uye kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Tinoona senge kuwedzera kana kuti continuous persecution yavo icharamba ichingoitika, nekuti maprosecutor ndione senge anechinangwa chekuona kuti vaScala vakapara mhosva here, but chinangwa chavo ndechongoona vari muchizarira vachizobatwawo vasina mhosva, but zvinenge zvisingasabatsiri because vanenge vatoita incarceration yavo vari mujere. Saka izvi zvinhu zvisina kunaka nekuti kutyorwa kuri kutabumbiro ramutemo.
Asika tichitaura nevamwe vari muZANU PF nemuhurumende vari kuti vaScala vakambopomerwa nyaya dzakadai dzekunzi vaida kukonzera mhirizhonga, asi vari kuramba vachidzita nyangwe akapuwa mari yechibatiso. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Mashoko aya haana chokwadi mukati, nekuti kupomerwa nekubatwa nemhosva zvinhu zvakasiyana, because vaScala panguva yese yavaibatwa vachiendeswa kumataredzi mhosva, hapana kana zuva rimwe chete ravakambobatwa nemhosva. Ende bumbu redu remutembo rinotaura kuti munhu wese ari presumed innocent until abatwa nemhosva. Saka ivo vaScala havangawaniki vachipomerwa nyaya dzavasina mbovhera vambobatwa nadzo mhosva kuti dzive idzo dziri kushandiswa nhasi, nokuti hazvipo pabumbu redu remutembo ende kutyorwa kwekodzero dzavaScala.
Vehurumende vari kutioka vamwe veZANU PF vanombosungwawo sezviri kuitwa vaScala, nekudaro hapanganzi pari kutyorwa bumbiro remitemo kana kuti pari kutariswa kuti wabuda mbamani.
Ya ipapo zvechwa veZANU PF vari kumbosungwa, but tikuzoona kuti mabatirwo avanozoitwa kana vazoenda kumataredzi mhosva ndiwo akasiyana navaScala atikuchema nawo, kuti mutemo uri kusarudzwa kushandiswa kana uchibva kuZANU PF unobatwa zvakanaka kubva kumapurisa kusvika usvike kucourt ende haumbotogari muchizarira kana murimand kwenguva yakareba usina kupuwa bail. But tikuona vasikala vatrya 5 times without success. But nyaya yavo muchitarisa nyaya dzimwe dzinomboponderwa nezanu PF dzinova dzive dzakasimba kupfuura vasikala but ivo vachipuwa bail. Saka tikuona kusarurwa discrimination pakushandiswa kwemutemo uripo. Saka ivo zanu PF vari right, vanosungwa but ivo they are being treated nicely nemutemo nekuti vari kubva kubatira zanu PF.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muWashington DC kumisangano yepagore yemabhanga anokweretesa mari pasi rino kana kuti 2022 annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group. Kumicheto yemusangano mukuru uyu kuri kuitwawo misangano yedzimwe nyika dzemuAfrica kana kuti Microeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, uko kwataurwa nechipangamazano mubazi rezveupfumi kana kuti Zimbabwe Debt Management Office vaAndrew Bvumbe. Misangano yeIMF neWorld Bank yatanga nhasi ichipera musi wesvondo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaBvumbe.
Zvamunoziva mose kuti pamunosangana nevamwe mumusangano dzakadai tinenge tichidzidzawo zvekuita mamwe nyaya dzekuona kuti nyika yedu yekufamba zvakadii tichionawo kuti zvii zvatingatore nezvii zvatisingati zvatingaregere kutora. Saka kusangana nevamwe zvakaonekwa zvakanaka munyika nepatano yezvinezvi tidzidzo kune vamwe vamwe vekuzambia vari kuitei, vamwe vekubotswana vari kuitei, vamwe vekukenya vari kuitei. Zvinhu zvavo zviri kufamba sei zvakanaka zveduwo todzidzira kubva zvakanaka. Saka ndosaka tiri panenge tinoona kuti zvakatinakira kwazvo.
Tinoona kuti imi muri muhofisi yedebt management kana kuti zvikweredzi, mungati zvakamira sei pari zvino? Pane zvamuri kuitirai kugadzirisa zvikweredzi zvezimbabwe?
Hatine zvakawanda zvatiri kuita tichiona kuti tingaite here kutaura nemacreditors edu vatine zvikweredzi navo kuti tobatsirana sei kuti tioneke tichiona kuti zvikweredzi izvi zvabva or zvava zvishoma shoma. Saka tirikutaura nevasi vatine zvikweredzi navo, ivo vakuru vakuru vana IMF vana World Bank ATP tokutaura navo. Then kwozoitawo vatine zvikweredzi navo vengiriki vemagavhumendi dzimwe dzekueurope vekunana Britain vekunana America Jimmy Vesa vatikutaura navo tichiona kuti zvinhu tingazvifambisise. Iko zvino also tana president achisina weATP ndiye akutungamira nzira yedu yekuona kuti tingazvifambise sei neexperience yavo vatibatsire kuti tifambe zvakanaka tikumidza kuti yeizvo zvikweredzi zvedu zvioneke zvichidzika kuti nyika yedu ifambire mberi.
Asi zviri nyore here tichiona kuti nyika dzakawanda dzakashandisana nedambudziko iri?
Tinopindawo mundima yacho nekuti hatingasare tega. Tinoisa nyaya yedu patebhuro patafura tichinzwikawo kuti tiri kuita zvipi, tobvumirana kuti zvinofanira kuitwa tichienda mberi zvakafamba sei. Even kudhara pakaitwa nyaya dzezvikwereti kuti dzizvigadziriswe, nyika dzakawanda dzaivemo kasi kwakawanikwa chii nzira yekuti zvinoitwa sei. Saka ndinoona afanga iko zvino tave padyo nekuti tiona kuti nyaya yedu yakamira sei yezvikwereti.
Muchange muri kupinda here mumisangano yeIMF World Bank inoitwa pagore?
Hongu iyi yatinayo IMF minge yekutanga, but tikangopedza apa masikati kubva masikatano takupinda nyaya dzedu dzatinei tichitaura neIMF neWorld Bank nevamwewo vakasiyana siyana. Tichaonawo vamwe vari kunze nenyika yeAmerica nevamwe vanorepresentawo vanenge vachimirirawo ana Britain nevakadarawo, tichavataura navo tichinzwa kuti towirirana zvakanaka.
Chipangamazano mubazi rezveupfumi panyaya dzezvikwereti vaAndrew Bvumbe vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Lancelot Mapfumo airidza ngoma nekuimba nechikwata chamukoma wake Thomas Mapfumo cheBlacks Unlimited aradzikwa muHarare nhasi. Mushakabvu akafira kuno kuAmerica nechirwere chegomarara. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri wemhuri vaBlessing Vava.
Thomas Lancelot varadzikwa nhasi masikati kumarinda eWarrenville muHarare.
Vanhu vataura pakuvigwa kwavo vanga vachiti kudii, vanga vachiti munhu anga akaita sei?
Pane vanhu vataura vanosanganisira madzisahwira vemumhuri neavo vakashanda namukoma Lancelot vatendedza upenyu hwavo. Vaiva upenyu hwemunhu waifara, vaiva upenyu hwemunhu aigona basa raaiita rekuridza ngoma, basa raaiita remagitare. Uyezve vanhu vanga vachipembera kuti munhu anga akazvininipisa, munhu anga asina zvekunoita nevanhu, munhu asaita zvekutukana nevanhu, asi munhu akarambazve ane loyalty kune zvinhu zvaaiita, kunyanya bhendi raaishandira reBlacks Unlimited. Hakuna kumwe kwaakashanda kunze kwekubhendi ikoko kuBlacks Unlimited kusvikira vazotorwa pavakashaya mazvika akapfuura.
Mungati chikwata ichochi cheBlacks Unlimited charasikirwa zvakadi, vasiya vende rakaita sei?
Handingakwanisa hangu kutaura ndakamirira chikwata cheBlacks Unlimited, asi munhuwo anofarira musambo uyu nekuve munhuwo akashandawo namukoma Lansi, akashandawo nechikwata ichi kwenguva yakati wandei, tinoti tarasikirwa zvikuru. Kurasikirwa kwataita, kurasikirwa kwaitwa bhendi reBlacks Unlimited, havasiwo vega varasikirwa, asi kuti music industry yese zvayo yarasikirwa nemalegendi edu anga afara. Malegendi edu vakatanga kuridza zvemagitare kuma70s, uyezve vakaitazve kuti musambo wedu wechinyakare, musambo wedu wembira wedu wechinyakare urambe uchienderera mberi. Zvinhu zvinofadza kuti vakakwanisa kutora musambo uyu vakaifamba nyika dzese dzichienderera pasi rino rese, vakasimudza mureza wenyika, vakasimudza tsika nemagariro
eZimbabwe. Mutauriri wemhuri yekwaMapfumo vaBlessing Vava vari parunare muHarare. Chizvarwa cheZimbabwe vaRobert Garwe vane makore makumi mashanu nemwanasikana wavo Shona ane makore mashanu vari pakati pevanhu gumi vakafa kuIreland nemusi wechishanu mushure mekunge paputika rinofungidzirwa kuti igas rinoshandiswa nedzimotokari Crislo County Donegal. Vagarwe vanonzi vakaberekerwa kuhwedza uye vaitenga keke remwana vavo rebavude pakaputika panzvimbo inotengeswa mafuta ekufambisa dzimotokari. Mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vashanu vanonzi vafa muguta guru reUkraine reKiev, vamwe vanhu gumi nevaviri vakakuvara mushure mekunge Russia yakanda mabhambo. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vapomera Russia mhosva yekuraya vanhuwo zvavo. Kubhombwa uku kunoteverawo mashoko emutungamiri weRussia vaVladimir Putin ekuti Ukraine ndiyo yakabhomba zambuko riri pakati penyika yavo nedunhu ravakapamba reCrimea. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vane chirwere cheshuga vachizvibaya majekiseni emarwadzo edenda iri kuti vachengetedze mishonga yavo panzvimbo dzinotonhorera kunyangwe magetsi ari kudzimwa dzimwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba Dr. Christopher Zimbizi vakurudzira vari kumadhorobha kuti vashandise dzimwe nzira dzinoshandiswa nevari kumamisha dzekuti mishonga iyi irambe ichitonhorera.
Nhau yekuchengetedza insulin muvarwere veshuga ina waka kosha chairo nekuti insulin inofana kugara pama temperatures ari between 15 and 25 degrees Celsius. Saka yakuda kuti ke zvinezvi tavamu ngo yekupisa ende kuna vamwe vakawanda vasina mafiriji. Kune zvatinokwanisa kuvabatsira nazvo. Vanogona kutora mabucket vosajecha rakanyorova vochengetedza insulin yavo mujecha mamwe vakanyatsori nyika mujecha rakanyorova vorisa kana paine chirugwi kana pasi pemumvuri voswera riri papo kana mutu hari tokadaro kana kucherera mugarden kutocherera muvhu chaimo murakaita kunge dhaka rinenge rakati nyoroverei mamwe mamethods iwayo atokwanisa kukurudzira vanhu vasina mafiriji kuti vachengetedze insulin yavo.
Dr. Joseph Chiripanyanga vayambirawo kuti kuzvibaya mushonga usina kuchengetedzwa zvakanaka kunogona kukonzera matambudziko.
Unoona kuti munguva yatapinda yekupisa kwezuva rakazvakanyanya zvinoafekta kana zvinokanganisa zvikuru ava nechirwere cheshuga yatinoti diabetes mellitus muchirungu. Zvikurukuru ava vanoshandisa mushonga wekuzvibaya unonzi insulin. Insulin ihormoni inenge yakagadzirwa ikachengetedzwa, inoda kunge zvakare ichichengetwa iri mufriji kana iri panotonhorera kuti isakanganisike, isaita yatinoti denaturalization process, isafe kuti isatadze kushanda. Saka ikagara isiri mufriji, insulin inoguma isichashanda. Munhu ane shuga akazvibaya insulin yange isiri mufriji, zvinotadza zvinoreva kuti shuga iyoyo haichadzika zvakanaka ende haichakontroleka zvakanaka. Inoda kuti insulin yacho inge isanyatso kushanda zvakanaka.
Vakurudzirawo vane chirwere cheshuga kuti vaendese zvinyunyuto zvavo kuzesa.
Tiri kuona zvakare kuti mazuva ano kwaane load shedding, magetsi ari kunyanya kuenda zvikuru, zviri kuafekta vanhu vazhinji vemadhorobha nevemaruwa, zvichireva kuti shuga dzavo hadzichakontroleka zvakanaka nokuda kwekuti insulin haichagara iri mufriji. Kana nyange iri mufriji, friji yacho haisi kutonhorera nekuti magetsi anenge aenda. Tinokurudzira kuti kana muchigara pane magetsi, magetsi achienda zvikuru, munoendawo kunanazisa monyora tsamba dzenyu muchivatsanangura, moenda kunana chiremba mopiwa masupporting lect kuti area yenyuwo inoprioritizwa kuti musaenderwa nemagetsi zvakanyanya, kuitirawo kuti shuga dzenyu dzikondroleke zvakanaka nokuda kwekunge insulin yenyunge yakachengetedzeka zvakanaka. Kune ava vari kumaruwa vekuti insulin yacho inondotonetsa kuwana kana kuti zvakare magetsi hakutorina, tinokurudzira kuti kana mukange maona insulin yenyu, kumbirai vanenge vaine mafriji vepadhuze vanokwanisa kubatsirai, kana kuti kana pasina vanawo tinokurudzira mutenge kana magas fridge kana mafridge esola.
Mukuru mubazi rinoona nezvezvirwere kana kuti Department of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe, zvinafundo Hilda Matarira, vaudza Studio 7 kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorwara nedenda reshuga.
1.532000 million Zimbabweans vane diabetes mellitus. Nyika dzose dzine 537 million yediabetes.
Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cheshuga chinokuvadza tsinga dzinofambisa ropa kumoyo, kumaziso nekuitsvo, zvokuti vanhu vanodarika mazana mana emamiriyoni vane dambudziko redenda reshuga pasi rose. Tsvagiridzo yakaitwa nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara neshuga. Kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kudya zvechinyakare zvakaita semhunga uye kupota vachigwinyisa miviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa nyaya dzekusimudzira upfumi hwenyika, apo gurukota rezvemari muzvinafundo muTuli Ncube nevamwe vemabhizimisi vari muAmerica kumisangano yepagore yeWorld Bank neIMF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Geina munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.